Rusero ruchawu ya kupepeta Vashinjiti chava ona mochema Hundi yose ichapiswa Shiyoje swamudura ramwari Rusero ruchawu ya kupepeta Vashinjiti chava ona mochema Hundi yose ichapiswa Shiyoje swamudura ramwari Rusero ruchawu ya kupepeta Vashinjiti chava ona mochema Hundi yose ichapiswa Shiyoje swamudura ramwari
Vamos durar.